zvikuru nezvikuru zvevanhu zvadzadza nhandare yeWhite City Stadium muBulawayo pamusangano wemapato ari mubatanidzwa weMDC Alliance wekutsvaga rutsigiro. Vachitaura kekutanga muBulawayo semutungamiri webato reMDCT vachamisa avo vambotaura kwekanguva muririmi rwendevele vati zvakakosha kuti vatungamiri mune zvematongerwo enyika vabatsire mukunza kubatana munyika nekukwanisa kutaura ndimi dzakasiyana-siyana dzinotaurwa munyika. Vati hapana mutauro kana rudzi runofanirwa kuonekwa serwakakosha kupfuura rumwe munyika.
Leadership is about the ability to connect with the community.
Yes.
The ability to understand the culture and tradition of the local.
Yes.
We do not want the Zambia culture of bastardizing other communities.
Yes.
This community is more important than the others. Why should we have in Matabele and people who are teaching in Shona when we do not have people who teach in the land?
Yes.
Vachamisa vati vashanyira kwaive kumba kwemushakabvu Joshua Nkomo. Imba iyi yave museum. Vati vazviona zvakakodzera kukumbira ruregerero kumhurire kwaNkomo nekushungurudzwa kwakaitwa vaNkomo zvisinei nekuti vakaita basa guru mukusunungura nyika kubva kuutongi hwehudzvinyiriri. Vachamisa vati veruzhinji havasati vawana rusunguko chairwo rwavanofanirwa kuve narwo vakatiwo bato ravo nemubatanidzwa weMDC Alliance vari kurwira kuti vaunze rusununguko rwechokwadi.
Continuation of the liberation agenda. We are a continuation of the struggle for emancipation of the people. The reason why we went to war, yes, I was in the loins of my father, because he's the one who participated. But you will not have a baba. And that is your case. Hakuna nondana kuwa hondo, because it was a collective affair.
Yes.
Takaenda kuhondo chose, tika wina chose, tika zoka chose.
Yes.
Vachamisa vabata-batawo nyaya yemakakatano avo nevaiva mutevedzeri weMDCT Muzvare Togozani Kupe vachiti vanotarisira kuti vachaona kukosha kwakaita kuti vadzoke mubato. Vatiwo nyaya yekuti ndiani pakati pechikwata chavo nechamuzvare Kupe achashandisa zita reMDCT iri kugadziriswa. Musangano wemuBulawayo wapindwa nevatungamiri vemapato ari muMDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.